gore rino zvekupemberera zvakati wandei Blessing. Uchayeuka pakatanga gore, mari yemuZimbabwe yanga isina kudzikama, isina kuteramira. Mitengo ichichinja siku nesikati. Asi patiri kusvika pakupera regore rimwe munhu kwasva kuita budget kutoronga kuti ndichatenga chiine chiine mari yangu iyo yemuZimbabwe iyo Zimbabwe dollar. Zvinoratidza kuti pane stability yakaunzwa nestability program yanga iripo yapera December 1 icha-replaceswa neNational Development Strategy 1. Saka chekupemberera chiripo chekuti Zimbabwe yaane mari yayo yemuno tisingachanyangoshandisi mari dzekunze chete ende mari iyoyo yakadzikama. Toenda chepiri. Ndechekuti maprize akateramira, akadzikama. Maprize achakwiri everyday. Chechitatu, unotarisa mashortages angava munyika. Ekuti hupfu wanga uchinetsa usingawaniki mamwe mabasic commodities asiri kuwanika. Izvozvi mashopu ese akazara. Imari yako chiri ndiyo inotaura. Tenda pakuti nyaya yefuel, diesel nepetrol. Zvanga zvisinetsa zvisingaiti. Chekuti waiona wairara pakiwo vachitsvaga. Kuti ndiwana petro nejezo kupi. Asizo zvimota dzakazara, mota dzatowandisa mutaundu. Zvokuti munhu unofamba madiro, petro unotenga pese pasi service station inenge iri available. Ndizvo zvatosasa kuti stability yauya, saka pane chekucelebrate kwazvo. Mashops zvinhu zvirimo ende vanhu vari kutenga, mashops as we speak right now, mashops akazara vanhu. Mutaundu hamusi kupindika. Vanhu vatori nayo spending money yacho yekutoshandisa kuti vatotengere vana hembe nyowani. Chicken ne rice zvatango gara tichatiri vana vadiki ndo zvadzoka zviri kuitika Christmas ino
vamagu pane chekupemberera here vamuponda vari kuti upfumi hunenge huri kuenda huchita nani
Christmas blessing izororo rinokosha zvakanyanya kuvana veZimbabwe kubva kare nekare izororo rekuti vanhu vanofanira kunge vari pamwe chete mumaguta maisara musina vanhu vazhinji yanga iri nguva yekunoona vabereki hama neshamwari kunonyaradzana vanenge vakafirwa itime yekuti vanhu vaienda kumavillages vachitenderera vachibatana maoko vachiita sei but iko zvino izvi tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuti vafambe vaende kumamisha taifanira kunge riri besanwa pambare vanhu vachipinda mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana asi hazvisi kukwanisika nechikonzero chekuti vanhu havana mari chikonzero ndechekuti panguva iyo maindastry anga achishanda vanhu vaitanga kusevha mari kunana August vachiti ndichazoenda kumusha muna December but nechikonzero chekuti vanhu vazhinji vari kurarama nekutenga nekutengesa mari yacho yavanowana ndo yatinoti hand to mouth yekuti yaashanda nhasi ndoyo anodya nhasi kuti vanhu vakwanise kusevha mari 3-4 months vachindoda kuzoishandisa muna December hazvichagoneka totarisawo zvekare kuti January vana vanenge vachida kuenda kuzvikoro mari iyoyo iri kubva pasame source yekuti vabereki vari kutengesa pamusika kana kuti vari kungoita zvekutenga nekutengeserana zvinhu izvozvo zviri kutaura kuti Christmas ishayiwe udzamu hwayagara inayo
pindai tinzwe vamuponda
upfumi huri kuita nani zvandaexplain apo kuti even ukatarisa infrastructure yemaroads ari kuripewa fanike bed bridge to Harare road to Chirundu that road has been a death trap for a long time asi road iyo iri kuvakwa nemari dzemuno muZimbabwe zvinoratidza kuti economy iri kugadziriswa even public transport hatisisina public transport asi izvozvi zupco irimo mumaroad umwe ichibatsira ichitakura vabereki kuvaendesa kwavari kuenda zvinoratidza kuti nyika yaakugadziriswa ende iri kugadziriswa ende zvinhu zviri worth celebrating
petai zvenyu chirongwa chedu vamaguhu hanzi zvinhu zviri kuita nani munyaya dzezveupfumi
mashoko ekuzvikorokotedza asi chokwadi chaicho chiri muvanhu kubvunza vanhu kuti munoona sei mamiriro akaita upfumi hwenyika vanhu vese vari kubongomora kuti vanhu vatambura vamutuli kana vachida kuti vatiudze kuti economy yaimprova vanofanira kunongedza maindastry yavanotaura kuti indastry yakati yanga yakavharwa iko zvinezvi yavhurwa yaimploya vanhu 200 zvimwe chete kwakati nekwakati nekwakati maindastry tavhura but kana nyika iri kurarama nechikorokoza maindastry dzaanzvimbo dziri kubikirwa sadza kana kuti kwaakushanda vana makanika vanenge vachingokoma koma motikari dzevanhu hatingati ikonomi iyoyo iri kuimprova saka kutiza mvuri wavo.